Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri 4 zvita 2018. Vana chiremba vopinda muzuva repiri vachiramwa mabasa zvopakuti upenyu hwevarwere upinde munjodzi. National Foods inoti ichavhara makambani ekugaya hupfu negorosi muHarare neBulawayo nenyaya yekushaya mari yekutenga zvikwanisiro. Kanzuru yekwaMutare yotenga motokari dzekutakura marara. Vakarwa hondo yerisununguko voshorwa nekuda kuvandudza bumbiro remutemo kuti vechidiki vari pasi pemakore makumi mashanu vasakwikwidze. America yoenderera mberi nekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaGeorge H.W. Bush. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa danho revamwe vakarwa hondo rekuda kuvandudza bumbiro remutemo kuti vane makore ari pasi pemakumi nemashanu nemaviri vasakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930, 15460 ne 13860 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.